Vatongi vedare iri vachitungamirirwa nemutevedzeri wemukuru wevatongi munyika Justice Elizabeth Gwaunza varasa chikumbiro ichi asi havana kupa zvikonzero vachiti vachaita izvi apo vachatura mutongo wavo uzere panyaya iyi. Muchidimbu chemutongo wavo Justice Gwaunza vati nyaya yevamupungu yave kuzonzikwa nemusi wechishanu. Rimwe remagweta ange achimirira vakika nevamwe vavo vanobo chinanu vaudza Studio 7 kuti vachagara pasi navakika vachipangana mazano. Vakika vange vari kuda kuti vatongi vese veConstitutional Court vazvibvise panyaya iyi sezvo vakadomwa panyaya iyi kuHigh Court uye vakapikisawo mutongo wedare iri kuSupreme Court.
Client yedu Musakika anga akaisa chikumbiro kudare kuti tikumbirawo kuti nyaya iyi inzikwe nevamwe vanhu vasiri imimi, nekuti imimi makasaitwa makadomewa pamaapplication anga ari kuHigh Court. Ende nyaya iyi yamuda kunzwa inyaya yamakatoopoza mukaisawo application yenyu mukaapila iri kuSupreme Court. Saka hamungakwanisi kugara muchinzwa nyaya yenyu sevatongi munyaya yamurichi yamakatoapila yamuri involved in kudhara, nekuti munenge muchingonzwa nyaya yenyu pachinyu. Saka dare rati iro hapana umwe munhu angakwanisa kunzwa nyaya iyi kusiya kwavo, harisati rati pama zvakazara maererano nekuti vasvika sei pakutonga seizvozvo.
Gweta ravamupungu vaLove More Maduku vati vafara kuti chikumbiro chekuti vatongi vasanzwe nyaya iyi charaswa.
Saka dare rati aiwa tinokwanisa kunzwa nyaya iyi, saka vatoti Friday vava kunzwa nyaya, taakuchipinda munyaya chaiya chaiya. Asi nganditaura kuti ava vanga vachiti majaji asanzwa nyaya ndo yanga ingori nyaya yavo huru. Mukaona zvavaitaura pasocial media kupi, nyaya yavo chaiya chaiya ndeyekuti tabudirira because tabata majaji ese ende hakuna munhu achanzwa nyaya. Saka majaji ati tiri nyika, haukwanisi kubvisa koti woita zvauri kuda, ndo zvatotaura ipapo.
Vamupungu vakakwidza chikumbiro chavo kuConstitutional Court mushure mokunge vatongi vatatu vedare reHigh Court vachitungamirirwa naJustice Appius Joe vapa mutongo wekuti vamalava vaende kumujandigere sezvo vainge vasvitsa makore makumi manomwe ekuzvarwa. Mutongo uyu wakapiwa zvisinei nekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vainge vawedzera nguva yavamalava pabasa vachishandisa simba ravanopiwa neConstitutional Amendment No. 2 Act. Asi sangano reLaw Society of Zimbabwe riri kupikisa mitemo yeConstitutional Amendment No. 1 neNo. 2 richiti yakaitwa nenzira dzinotyora bumbiro remitemo yenyika. Zvichitevera mutongo weHigh Court, vamalava vatongi veConstitutional Court neSupreme Court, mutungamiri wenyika, gurukota remutemo pamwe neJudicial Service Commission vakapikisa mutongo uyu kuSupreme Court, izvo zvakadzora vamalava pabasa. Nyaya iyi nedzimwe dzavamalava dziri pamberi peSupreme Court hadzisati dzanzikwa. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.